Amai Gertrude Alumendo avo vanogara kudziva rasekwa extension vati vakatizwa nemurume wavo mugore 2014 nekuti haana kutambira zvakanaka kuzvarwa kwevana vavo vaviri avo vanorarama nehusope uye vanofanirwa kugara vakazorwa mafuta anochengetedza ganda ravo. Amai Alumendo vaendera mberi vachiti vapererwa kuti voita sei nekuti hapana chavari kukwanisa kutengesa kubva gore rakapera apo nyika yakavharwa kuburikidza nechirwere checovid-19 uye nerumwe rutivi vachioneswawo nhamo nevaridzi veimba yavanoroja.
Raramisa vana vangu nemaricho nekutengesa musika. Lockdown baba yakatanga ndoita zvokudedzwawo kuti apo napapo ndopiwawo twanoenda piwawo kana chikafu kuti baba wavo vakaenda 2014 pekugara zvekare panondinetsa ndombodzingwa ndienda shava mari dzerendi asi ndienda nhingangira vanhu vachiti hatidi kugara nevana vane albinism.
Mukuru wesangano reGlobal Aid Missions amai Esther Chasi avo vane vana vaviri vanorarama nehusope vatsinhira zvataurwa naamai Armendo vachiti mudzimai uyu anorarama nemaricho pamwe nekuwacha mbatya dzevanhu kudziva rasekwa kwavanogara. Amai Chasi vaendera mberi vachiti ichokwadi kuti mafuta esunscreen lotion haasi kuwanika sezvaimboitika zvichikonzerwa nekuvharwa kwenyika kuburikidza nedenda recovid-19.
Panyaya yamai Armando vari kudziva rasekwa ichokwadi chavari kutaura nyaya yemasunscreen lotions toimporta kubva kunze.
Asva Stephen Nyamapfeka bandera vekuHeathcliff avo vane vana vana vanorarama
nehusope
vati vakasarudza kumira nemudzimai wavo pakuchengeta vana vavo zvekuti havambozviisa mupfungwa kuti vana ava ndozvavari asi vati kunyange hazvo vachimboedza kuriritira mhuri yavo nepose pavanokwanisa vasvika pakuomerwa nokuti mari yokuti vana vawane zvese zvinodiwa zuva nezuva pamwe nekuzvikoro kwavo haisi kubatika nekuda kwedenda recovid-19 iro ravhiringidza zvinhu zvakawanda. Vabandera vati vakamboitawo hama neshamwari vakamboedza kuvafurira kuramba mudzimai nekuda kwevana vavo asi vakatsidza kumira naye vachiti vakanzwisisa kuti dambudziko iri harisi remubereki mumwe chete asi kuti nderavo vari vaviri.
Vana baba vazhinji kana achinge aita mwana albinism anosiya mudzimai otiza mudzimai akarwara vana ndonowacha kana kutotakura vana.
Muzvare Gamuchirai Uzande avo vanoshanda nesangano reAlive Albinism Initiative vati mishonga kana mafuta zvinobatsira vanorarama nehusope zviri kushomeka kana kutoshayika zvachose nekuti nyika nemasangano vari mhiri kwemakungwa vanombovabatsira vari kurwisanawo nedenda recovid-19. Vaendera mberi vachiti nekuda kwecovid-19 sangano ravo gore rino harina kukwanisa kupembera zuva rekucherechedza vanorarama nehusope sezvo mitemo yecovid-19 isingabvumi kuungana kwevanhu vakawanda.
Kusangana nemachallenges ekuti futa yedu yekuzora hatikukwanisa kuti timawane zvinhu zvese zvakangovharirwa. Dzimwe nyika dziri palockdown ndokwanowana madonors anotitumirawo iwo mafuta ekuti wane kuti tichibatsirikana.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vati hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vanorarama neusope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana navo. Dr. Matara vati rubatsirwo ruzhinji runonyanya kuwanikwa kubva kumasangano asiri ehurumende haasi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga inodiwa nevarapwa ava nokuti anongowana mishoma. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsigira vachiti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanora nehusope. Vaendera mberi vachiti bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga iyi asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti pane zviri kuitwa nebazi ravo zvekutsigira masangano akazvimirira kuti akwanise kutenga mishonga iyi kubva kunze kuitira kuti vanhu vanorarama nehusope vabatsirike. Tsvakurudzo yakaitwa nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund mugore ra2015 inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama nehusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.